Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no mizoro ya naudzedu dzanasi chinambudzi 1 2018. Vanhu vanonzi vakazendamira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe negurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando vanonongedzwa pauori hunonzi huri kuitika mukambani yemarasha yeHwange Colliery. Izvi zvaudzwa komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nebhodhi reHwange Colliery. Vakawanda avo zeya remangwana ragavhuna webhanga guru renyika, vazhinji vavo vachiti vaJohn Mangunjwa vari kutadza kuita basa ravo nemazvo, nekudaro vanofanirwa kusiya basa. Judicial Service Commission yobvunzurudza vanhu gumi vanoda kutora basa remuchuchisi mukuru wenyika. Vanhu vakawanda vanoungana kumanikaland vachirangarira vanhu vakaurayiwa nehurumende kuminda yemangoda kwachiyadzwa, asi vamwe vevanhu vaungana ava vamboshungurudzwa nemapurisa. Masangano akazvimirira anoudza sachigaro weSADC vaHague Gengob kuti vapindire muZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Muchirongo cheWomen's Roundtable paLight Talk na 8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemadzimai neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zviri kuramba zvichioma. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.